call ya local ministry of social welfare ndo vauya vakati varida kuti vauye nemarori nematende oda kututa vanhu vese vavaendese kumazimbabwe grounds vonovapa chikafu nematende but vabvunzwa mubvunzo wekuti after daro mozoita sei vakati hatizozive kuti munhu anenge aenda kupi
izvi mazvitambira sei
nemaonero ataita ingori nzira yekutrya kubvisa vanhu vachibatana pamwe chete nezvo vakaitwa nekanzu richiita utsinyi ichipwanyira vanhu ichivasiya mumvura nevana neshirikadzi nevakadzi
asi chii chaizvo chiri kuitika panzvimbo iyi nekuti kamunyika hamuna kubatana vamwe vari kutiwo imi muri kugara panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru vamwewo ndoo vari kuti pane uori hwakanyanyisa zvekuti vanhu nyangwe vakanyoresa havapiwe dzimba dzacho nemakanzuro zviri kufamba sei chaizvo
inyaya iri kurwisanwa pakati perend iyoyo cooperative yakatanga 2005 ikazoenda pakunogara ipapo 2010 now yagara ipapo 2010 muna 2013 mune murume anonzi muchechetere ngonzashi akamba abuda akafoma cooperative inonzi events inova koti order yakazoshandiswa kupwanyira vanhu events iyaye yavapo yakaendeswa kukoti yaendeswa kukoti mva vana muchechetere vadzingwa kunzi budai mukati metembo asi kanzuru yaona kuti pane makoti order etembo avanga vafambira kuti isu vasapwanyirwe vakabva vaishandisa technical yekuti vasungise vaite kunge vari kusungisa events mumva events haina kuatenda court mva yaitwa default judgment ndopakapuwa court order iyo yazoshandiswa kupwanyira dzimba dzekubudirira
iko zvino zvakamira sei pakaputswa dzimba
vanhu vari kungonaiwa uye havana kwokuenda vari kuti isusu tagara for 10 years tiri panapa vachiedza kuenda kumahofisi dzecouncil paregularization yanga yataurwa nehurumende but nekuda kwekuti pane vakuru vakuru vane marunners avo vatasi vari vakuru vekukanzuru ndo vane mainterest nenzvimbo iyoyo iyaiya yaane 185 tens paplani yakabudisirwa events asi izvizvi pakatogara vanhu vanga vagara 10 years ndo vava kuputsirwa.